Mutumbi wa Archbishop Guti watambirwa nezvihuru nezvihuru zvevanhu zvanga zviri panhandare yendege yeRobert Gabriel Mugabe International Airport, zvimwe zvakazadza mugwagwa unobva kunhandare iyi uchienda kuchechi yeBrayside, uko kwavaitirwa munamato wekuvagamuchira. Vachitaura pamunamato waitirwa murume wavo masikati anhasi, amai Yuna Guti, mudzimai waArchbishop Guti, vati murume wavo akaita basa rakanaka kusimudzira vanhu vemunyika zvese nevekunze kweZimbabwe.
Murume arere apa uyu akaita basa rakanakisa rakachinja upenyu hwevanhu. Mune zveutano vane zvavakaita, kuchiti mune zvedzidzo vanga variko kuzouyawo mukudzidzisa pamusoro pekutanga nekuita mabhizimusi anopa chouviri. Vakadzidzisawo pamusoro pekusimbaradza mhuri nekushandisa maoko. Basa ravo harina kuperera muno chete, asi rakatekeshera kuenda kune dzimwe nyika.
Vamwe vave kutyira kuti kushaya kwaArchbishop Guti kuchaita kuti kereke itsemuke nepakati, sezvakaonekwa kune mamwe makereke akaita seZCC, iyo yakatsemuka mushure mekushaya kwayakaitanga. Asi vachitaura neStudio 7, munyori mukuru weZayoja Forward in Faith Ministries, vaMishek Muyambo, vati chechi yavo haisi kuzoita dambudziko rekuwana achaitungamirira.
Chechi inotungamirwa neExecutive Board yeZayoja Forward in Faith. Saka isusu yedu hatina chokutya. Tungonetsekana kuti vanhu vanoona division vasingaone unity vanhu verudziyo.
Elder Placidus Majoni, mumwe wevanopinda kereke yeZayoja mudunhu reMbare, vati Archbishop Guti vakavasimudzira chose seshirikadzi.
Izvezvi ndinogara kuStone Ridge, ndokwandiri kugara ndine stand yavo. Zayoja Forward in Faith yandisimudza kusvika pandiri pano nhasi. Dena ndiri musinguri womunyika, asina kuwana Mwari worudziyo. Dzimwe ndedzenguva ndingati ndakafa kugara nezvirwere, asi muForward in Faith takadzidziswa fear not, see not, ndoye yandisvika pano nhasi.
Mumwewo anopinda Zayoja, vapamidzai mafetu, avo vanopindira kuDama Falls, vayamurawo mabasa akaitwa naArchbishop Guti.
Kanyangwe ini kana ndichisipo, tamunofanirwa kunge munacho ndechokunamata, nokuti mukabatira pandiri, ini handisi Mwari. Mwari wandinonamata ndiye munofanirwa kunge muchinamatira paari. Ndiyo zvandakadzidza kuna baba Guti, uye vakatidzidzisa kuti munhu anofanirwa kushanda nemaoko, achishanda nesimba kuti asava nechinhu chinomunesa.
Muvambi nemutungamiri wekereke yeGreater Love Ministries, Apostle Ronald Mhlaba, vanoti upenyu hwaArchbishop Guti hunoratidza kuti kupinda makereke akasiyana hakutadzisi kudanana nekusimudzirana.
Ende ukatarisa kunyange pavazotisiya, havasi vekuZayoja chete vakaratidza kurwadziwa. Even nevamwe vemamwe machurches, even nevasinganamate vaiona mastatus avo, macondolences avo, iri sign yekuratidza integrity nelegacy kukura kwayanga yakaita, not just in Zimbabwe but beyond Zimbabwe. It's a lasting legacy. Kwete kuti ichanetsa kureplace, haya baba Guti haisi kutozoreplaceka.
Mushure memunamato uyu, mutumbi waArchbishop Guti waendeswa kuimba yerunyararo yenyara dzefuneral services, uko uchachengetwa kusvika musi wa3 Nyamavhuvhu 2023. Kubvawo musi wa3 iwowo kusvika musi wa5 Nyamavhuvhu, kuchaitwa mabiko ekupemberera upenyu hwavo kunhandare yeNational Sports Stadium, kuchizoitwa munamato weusiku hwese musi wa5 iwowo, mufi achizoradzikwa kunzvimbo isati yaziviswa. Archbishop Guti vari kuchemwa kwemazuva 30, uye nyika dzepasi rese dzichiri kutumira mashoko enyaradzo kumhuri yekwaGuti, kukereke yeZayoja nekunyika yeZimbabwe. Kereke yeZayoja Forward in Faith, iyo yakavambwa naArchbishop Guti, inonzi iri munyika dzinodarika zana. Vanasoro jena vesangano reThe African Christian Council International, ACCI, vakatonyorera hurumende vachikumbira kuti Archbishop Guti vaitwe gamba renyika pachitariswa mabasa avakabata pamwe neakabatwa nekereke yavo. Ndakamirira Studio 7 ndiri Harare, ndini Tobias Mudzingwa.